Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hope Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Zvichizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 8,427 uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,967 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 48 million uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu kana kuti 1,233,000. Yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuulawayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi. Inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanise kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzvanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabour National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006 nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMutsvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kukanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Icho kwa di kuti tine wana mkoti weku UBH wanga vaine matsamba kuti waifanira kunge vechiita hearing mira pamberi pe committee asi hazvina kukwanisika kuitika nhasi pavasvika ikoko vana mkoti vaine magweta edu vabva vataurirwa kuti nyaya yapospondwa yaendeswa pamberi vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndivo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumiswa pamberi pe tribunal kana kuti iro dare.
Tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare Hospital yava kunzi Sali Mugabe Hospital Bharirenyatwa vari kuramba vachipiwa masuspension letters nema hearing letters vari kususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare Hospital kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa masuspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiriri vevashandi ava?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo kungosuspenda vanhu kuitimidheta kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuingeja vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakodzai moyo?
Munoona kuti tiri kukatamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu nekuti isu pavakapinda vechapoindwa napresident kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike tikataura nana mukoti kuti ngatipei mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agadzikane tigozotaura naye tigotaura zvinyaya dzedu timupoewo a clean page semunhu ari kungouya asi ivo vakatora vari kutora advantage iyoyo vari kutora mukana iwoyo votiita sokunge isu tiri zvidzoi.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo vati varadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi. Tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe kwete kuti zvaanora iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani asi anga richengawose mamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru asata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza ari kutitambudza sevana vechinja sevana veMDC Alliance sevana veZimbabwe.
Vashachiwayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimhosva akaiswa ngechani. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo anga akaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
chimwe chimwe chaizandechekuti nyaya yake haizere corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mu corruption court nyaya yake yapiwa CRB yeku anti corruption court so tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho
nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono anga siri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri
kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours saka nokuda kwaizvozvo tangatichiti chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa saka tangatichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court
Mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake retwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika chingono akambosungwa muna gumi guru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake retwitter Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica ava vakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo vaMunangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 electoral colleges mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzekuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapuresidendi vanozotungamira nyika. Vane tsika yakati kanyani haina kunyanya kuita kwenyika dzinongoti vanhu vakandokanda vhoti ravo yotoverengwa ipapo ichibuda zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveamerica zviri munyika yose saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposvo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa saka ndingangoti zviripo zviri kutopikwa izvozvi handingati zvanonoka maonero angu
vangwenya maonero enyu nezviri kuitika musarudzo tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo
ini ndinonyaya kufarira ndechekuti chenjerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zvazvakabuda pachena hapana paunoona kuti apa pa hurumende ikana kuti munhu ari kutonga izvo zvacho va Trump dzinongova vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko asi chechenere yacho zvinonakidza asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika United States India havatori mazuva akamura ipapo watisatinavo ehe yakanaka kuti sarudzo isazokondorwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kuno zvana chikuba zvinokuti zvana chikuba izvi sistemu yacho inokonzera uore nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende saka devolution yacho yeelectoral devolution tinoifarira asi handioni tinonyakumedza kubereka mavhoti mavhoti acho maelectronic votes mamwe yakauya yepostal achizoterwa navazembe hapana chinoonesa inoona kutokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana ngavashandise ruzivo rwavo netechnology kuti kana vhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvaki 5 days mavhoti averengwe muamerica aiwa inoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemavhoti
ngandibvumira kumbopinda ipapo
pindai Dr. Zembe
zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda apedza kuverenga zvotobuda saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvichitongobikana ipapa zvichitobuda zvapedza kuverengwa zvobuda saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvinge zve mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kuviringwa nomunhu kana mumwe
vangwenya mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vava kubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva
aiwa kademokrasi kajudiciary ibanza rakasimba murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare ndotofunga zvakanaka kuti vari kuchema-chema marepublicans varepublicans nepensylvania hazvinei nebasa kuti vari kuchema nechii chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsotenurwa chichemo chavo chichaburiswa pachena
Dr. Zembe pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vava kupikisa
ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya zvikuru tichiziva kuti muamerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho unenge avavo mukwikwidzi zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare kwete kunoudza matare zvaanoda zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno
vangwenya kune sarudzo yeseneti zvakare zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo
vamwe vari kuchitendo zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsika hwakatsikira vanhu zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nokuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsika here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya manzwiwo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 tichiri panyaya yesarudzo dzemuamerica vari kutevera zviri kuitika muamerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuamerica kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
tachigaro wesangana reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuamerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapi venhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
Vamakwene vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kusengeredza runyararo rwekuAmerica kusika katinenge takuziva kuti hawina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbi Soranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatorere nhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yekucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva maresults from vemapepanhau nenhefenyuro. And iyo vemapepanhau nenhefenyuro vanenge vachifana kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts.
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde, zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikwikwidzane, asi tichikwikwidzana murunyararo. Uyezve tichirespekta even vayava vane mafungiro akasiyana needu. Maelections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vatavani moyo vanoti kuvepa kwemapepanhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sezvakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungoti pavarungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere. Zvotimirira vatapenhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva musteti yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakosara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavaDexter Nduna veZANU PF navaGift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musingi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao, ndiri kuRino, Nevada. Zvikunyanyo shamisa kune vanhu vandokutaura navo vati kutekisana hands vandodze vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa nevanhu, I mean tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyangwe zvikaita sei, but chikunyanyoshamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina, you know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. tumbofunga utaka chishino zetike vapo. Sima onero enyo, tunona kuchiri pachiri ne mamwe mastesa aka wanda arkuveri nguwa parishino. Munoona pachizo budasi ipapa. Saka ini njuku Nevada, Nevada, the last time pana one, I think pampane 8,000 votes anga. Kenda for Hillary, saka chuku opa kutino enda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona ain't got a chance to Republican for the most part. Vano gona itama senator, ma Democrats as one onzo for tera party a president. Mugatari sa Georgia, right now the reason ma sa vadaen za president wuna Georgia is because Atlanta, ma counties in Atlanta kuno zara ma Democrats and magatu mira nail in vote akusat kwa peza kwerengu. Saka wazuru kudaenza. Because Kajinji no bear yes fewer number. Michigan doing very, very close right now. But again, Wayne County, Bana Detroit, I think 15% of votes in Yapinda. We're hoping kuna widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because the Vati Gandesha Kuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans, Pennsylvania, Vakaramba, Pavaka Kumbiro, na Secretary of State, could vary ringi, my mail in votes, by Pinda, Vatanga Wearinga Nasi. And there's over a million president, I'm watching winner with 500 and something thousand, but there's over 1.2 million asata Wearinga my mail in, Kunana Philadelphia count, my county's EIO, and one's just fewer Democrat.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uya anotambira Bournemouth mu English Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipanya iyi.
Achisvika padare Chingono uyo angakaiswa ngeta nzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
Chimwe chataraiza ndechekuti nyaya yake haizi corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB yeku anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati Chingono anga asiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati Chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti Chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti Chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai mare wanazvogofa vati Chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga Chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye Chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas chiri pasi.
Muchirongwa che live talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview not muparamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitumurai zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.